kana tiri mu politics dzekuti tinge tichipinda maelection sema political parties tinofanirwa kunge tiri ready for my election anytime. Isusu sema opposition takagara tichingori ready for my elections anenge ari free and fair. Problem yatinotoita isusu ndiye hurumende yedu isingagadziriri ma election anytime. Iko zvino vakuita chipatapata chekuregister vanhu asi constitution takaiisa kudhara before 2013. Zeka isati yapuwa mari yakakwana asi takazviisa kudhara nguva yakadai ichiripo. Vanoita maelections kuita sechimuhande muhande.
Vaguti, munofunga kuti pane zvimwe zvinofanira kuitwa here munguva yasara iyi maelections asati aitwa?
Chiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino maconditions aripo kuti anganziwo anokwanisa kuzonge pachiita free and fair elections zvinoti gozhei. Ndinodaro nokuti ukavona zviri kuitika kumamisha kwatinobva kumareserva uko, vanhu vari kumanikidzwa kuti kana varegista maserial number emavoter registration slip kwai munononyoresa kuna sabhuku kana kuti kune malocal official sezanup f munharaunda inenge tichigara vanhu. Izvozvo zvoga zvoga izvozvo zvinokonzeresa fiye yakaomarara neintimidation.
Vamapfume, zvataurwa navaguti izvi, munofunga kuti pane nguva here yekuzvigadzirisa?
Nguva yekuzvigadzirisa ndo yava kupera, asi tinoda kuti hurumende itore serious nyaya yemaelection, kwete kungoti vanotaura vari kunze. Iko zvino tsiki chairman akaresaina, o chairwoman vanonzi vamakarao vakaresaina mwedzi mavhiki apfuurawo, hapasati paiswa munhu mutsva. Ipapo panongori na acting chairperson. Saka zvoreva kuti iyo board iri kuda kurana maelections haina kana kupuwa mutungamiri, asi ivo pavakabvisa mutungamiri wavo vamugabe vakaita chimbi chimbi kumureplacer pasati pambopfuura kana nguva vachiti nyika haingafambi isina mutungamiri. Asi vobvisa munhu anoita maelections vari kutarisa divi, vari kungonotaura vari kuMozambique kuti kuchava nemaelection. Ko mutungamiri wacho wemaelections ari kupi? Sei ari kunetsa kuapoinda jaji anokwanisa kuti tizive kuti maelections awa achamanejewa sei? Then mutemo yacho inofanirwa kuchinja, mari yacho kuti maballots achagadzirwa kupi, maobservers anouya ndeapi, uye tikaita mbopoto mumaelections umu tinoenda kukoti ipi, uye ichatonga nyaya nespeed ipi? Hazvisati zvabuda izvozvo.
Vaguti, pane nyaya yebumbiro romutemo nemirao iripo munyika, hazvisati zvaiswa pamwe chete, hazvisati zvaitwa align. Munoona sokuti zvinga affecta here maelections ari kuuya?
Unoona comrade Wande, nyaya iripo ndeyekuti chinono chokuita align laws enyika kana kuti mastatutes akawanda, kana ndisingaresi kurangarira ndonga anotopfuura 400, asi izvo hazvirave zvingatinyanye kutishungurudza zvedu, nokuti tinoziva isu pamutemo semagweta kuti zvinonzi izvo supreme law of the land ndo constitution. Toona kuti president Mnangagwa vari kutaura zvakanaka naka, he is always saying toda ma free and fair elections. Very sweet talk, very nice sweet talk, asi zviri kuitika pasi hazviite match zvaari kutaura. In other words, pane a mismatch between what president Mnangagwa is saying and what his government is doing.
Vamafume, toita sei?
Tatine tarisiro yokuti vachatanga kugadzirisa kuti nyika idzokere kudemokrasi, kuti nyika isamirira musengabere kuti power ichinje maoko, nyika inge ichiitirwa maelections, kwete kudzingirirana futi dzichirira, vamwe vachipfaka yunifomu, vamwe vari papi. Asi hatisi kuona kufamba kwacho kuti varikuda kufamba sei. Ngavaite zvinofanirwa kuitwa pambumbiro remutemo.
Vaguti, udzei zvamunofunga maererano nemaelections panguva yasarai?
Zvatinoda kuti zvigadzirise, toda kutanga nenyaya yadzenhepfenyuro. Komedi wane zvamuri kutaura izvi, munoziva kuti totopwa mukana nemi vestudio 7, toda kutenda zvikuru kupfuura mukana watinopiwa ne inofanirwa kunge iyo public, iri public broadcaster. Ngoma ndiyo ndiyo zvatainge itwa nehurumende yavamugabe nezvatiri kuita nehurumende yavamunangagwa, hapana chasiyana.